Ndino kuchingamidzai nemufaro ini ndini Tandono Kawande ndichiti eino emisore naudza nhasi chipiri chikunguru 24-2018. Mumwe wevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaDivine Mhambi Hove vebato reNational Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vazivisa kuti vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachitsutsumwa pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa basa neZimbabwe Electoral Commission. ZANU-PF inobuda mumusangano wemultiparty liaison committee ichiti mamwe mapato ezvematongero enyika ari kudziya musoro padano rawo rokusoropodza ZEC zvisina nemusoro wese. Election Situation Room inoti kunyangwa hazvo munyika muine runyararo inoshishikana zvikuru nemashoko ari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana anoti kune vamwe vari kushandisa chikafu sechombo chokutsvaga nacho vachavavhotera musarudzo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kupinda munzira kuenda kuZimbabwe kunovhota nemusi wemuvhuro, asi vamwe vachiti vari kukundikana nepamusaka pekushaya mari. Mamwe mapato ezvematongero enyika anonyunyuta kuti mamwe mapato haasi kuremekedza kuzvipira kwaakaita kuti munyika muitwe sarudzo munyungararo, sezvo mapato ayo ari pamberi mukuita mhirizhonga pamwe nokushungurudza vanhu pamberi pesarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. Mamwe mapato ezvematongero enyika onyunyuta achiti mamwe mapato haasi kuremekedza kuzvipira kwaakaita kuti munyika muitwe sarudzo murunyararo, sezvo mapato aya ari pamberi mukuita mhirizhonga pamwe nokushungurudza vanhu pamberi pesarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. Mapato maviri makuru ari musarudzo otaura pamusoro pezvaari kuvimisa veruzhinji munyaya dzezveupfumi hwenyika kana achinga akunda musarudzo. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutaura nevaviri vari kukwikwidza musarudzo wemusi wemuvhuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave.